IPU yakatoradano iri pamusangano wayo uchangobva kuitwa kuLuanda, Angola, mushure mekunge TCC yanyora kusangano iri ichichitsumwa nemabatirwo ari kuitwa nhengo dzayo. Mutevedzeri wemutauri weTCC zvakare vari nhengo yeIPU Gift Otalo Siziva vaudza Studio 7 kuti IPU ichaongorora nyaya yavasikala nedzimwe.
Yakaita recommend through Human Rights Committee kuti pauye delegation inoita investigate the issue yekusungwa kwavasikala nekunyima kwavo bill.
Vati wechikwata ichi chichaongororawo nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeTCC muparamende.
Saka ndonyaya dziri kutariswa and isusu appreciate the effort yakabva kuIPU. We appreciate the effort iri kubva kuregion.
Vanokokera nhengo dzeZANUPF muparamende vapupura itogarepi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingazive nezvedanho reIPU vati chingave chinhu chakanaka kuti chikwata cheIPU chiuye kuZimbabwe kuti chizozvionera chokwadi, vachiti vanhu havawanzi kutaura chokwadi pavanotaura nyaya dzavo. Vatiwo vakasununguka kuudza chikwata ichi chokwadi kana chichinge chauya kuZimbabwe.
Tine zvokutaura zvakawanda nekuti tinoziva zvakaitika maelections aasina asati aitwa.
IPU haina kutaura kuti chikwata ichi chauya rini, asi inoti haisi kufara kuti vasikala vagara muchirongo kwenguva refu vasati vatongwa uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Izvo inoti kutyora kodzero dzavasikala. Vakapanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vakambira danho reIPU vachiti nyaya yavasikala inoshungurudza zvikuru uye sangano ravo rakatei mhangara kuAfrican Commission on People and Human Rights.
African Commission naiyewo ichadawo kuongorora kuti hapano here zvimwe zvinhu zviri kukorwa.
Chikwata cheIPU chinotarisirwa kusangana nevakuru vakuru muhurumende, paramende nenhengo dzayo pamwe nemasangano akasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, asi IPU inoti vaMudenda vakaudza komiti yayo inoona nezvekodzero dzenhengo dzeparamende, Committee on the Human Rights of Parliamentarians, kuti vakasununguka kutambira chikwata cheIPU. Mwedzi uno maseneta mapfumbamwe nenhengo gumi nena dzeNational Assembly dzeTCC dzakadzingwa muparamende mushure mekunge vanozviti ndivo vakafanobata chinzvimbo chomunyori mukuru muTCC vaSengezo Chavangu vanyorera kuparamende vachiti nhengo dzeparamende idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato ravo. Asi TCC inoti vaChavangu havasi nhengo yebato ravo uye zvichakadai vasikala nhasi vasvitsa makore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa, asi zuva iri rasvika vari mujeri umo vagara mazuva anodarika mazana mashanu vasati vatongwa. Vasikala vakorokotedzwa nekeke ravapiwa nemudzimai nevana vavo shamwari renhengo dzeTCC mudare umo nyaya yavo yekukonzera mhirizhonga yange ichifanira kunzwikwa. Nyaya yavasikala haina kuzoendera mberi sezvo magweta avo asina kuya kudare. Nyaya yavo yari kuzonzwikwa musi wa14 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.